team, we haven't got the war period, we haven't got 1 million vote. Could see what you're running, but then the Japan is in Zimbo. Kuna kana kwa politics huko kwete kusaruja leadership ndio yenda kunosaruja wana wanotunga mira ndio zakamtenga kuzizomera kinyo ndi factionalism kuti because tripleka democracy hiyo ile kuti muna anodiwa na vanhu ndi iye anofanya kuti ange aripo kwete anombunyikidza kwezi kuzivigumbi kumbunyikidza abantu vosara kwachiita vhota iye pasina ari kupedza vhoti yayo ine shuviro hombe chaizve kuti vhoti inofanira kuti ive netezo vhoti yemunhu wega wega kubva pasi pasi kusvika kumusorosoro. Zvino kana akange pasina demokirasi vanhu achiziva kuti ndaitwa hendipiki nevakuru, loyalty yake haisi kuvanava, loyalty iri kuvakuru vavaita hendipiki vaya. Saka ndiri kuti zvinhu zviri zviri tikazvibatanisa kuti ngatiicelebrate aizuva remagamba, tinoita setiri kunyepera vanhu kuti tiri kutondera mavalues emagamba pasina.
Saka chii chiri kutadzisa kuti zviitwe, nokuti hurumende yevanhu yakatora masimba ndo iri kutonga?
Pakadzo hurumende yatora masimba yevanhu ndobva zvapera gore iroriya probably 75 years, ndobva kapera zvemasimba evanhu vachitomboribe. Kubva ipapapo ndobva takasiraidha munyaya yekuti yani kuvhoterwa kwevanhu kwakange kwakuita seelection yavanhu, kuti mundu uyo akapinda nevamunhu vake inini ndenge ndakuchinyorusa. Ndopakatanga kuita internal suppression yedemokirasi muorganization iyoyi yedu yatakakura tiri tibva muzvikoro, kuti kodeputi ndizvara kuchachita waida endi waida zvakatangira nguna 1985. Kubva ipapo hakuzi kunya kwese yangu yangu wa lip service.